Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava terere tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 21 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wekambani yeZesa vaJosh Chifamba nhasi vaudza paramende kuti munyika munogona kuita dambudziko rekushaikwa kwemagetsi sezvo vari kutadza kubhadhara mari yemagetsi avanowana kubva kuSouth Africa neMozambique.
Saka ndiri kuti inini imimi nokuona kwenyu zvine profit here since ichiproducer 100 megawatts chete zvine profit here?
Veruzhinji muHarare vanoti havasi kufara nezvave kuitwa nezvimwe zvitoro zvekuti vanhu vanonzi vatenge nemari chaiyo pakutenga zvimwe zvinhu kwete kushandisa makadhi ekumabhanga.
Caps United sezvo iri pamusoro nemapoints mairi zvinorevai kuti izvo iwo ndo vari padriving seat.
Caps United neFC Platinum ndizvo zvikwata zviviri zvorwira mukombe weCastle Laga Premier Soccer League. Indiwe mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wekambani yeZesa vaJosh Chifamba nhasi vaudza dare reparamende kuti munyika munogona kuita dambudziko rekushaikwa kwemagetsi sezvo kambani yavo iri kutadza kubhadhara mari yemagetsi avanotenga kubva kuSouth Africa neMozambique. Vachifamba vatiwo chikwereti cheZesa gore rino chiri kutarisirwa kusvika pamadhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemana kana kuti $224 million kubva pamadhora mamiriyoni zana negumi nemaviri kana kuti $112 million gore rapera. Vati izvi zviri kukonzerwa nekuti Zesa iri kutenga magetsi nemutengo wepamusoro asi ichitengesera vanhu nemutengo wakaderera. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachifamba vaudza nengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto nezvicherwa kuti bhanga reReserve Bank harisi kuvapa mari yavanoda kuti vakwanise kubhadhara magetsi ekunze nekuda kwedambudziko remari riri munyika. Vati vari kupiwa miriyoni nechidimbu chemadhora pasvondo asi ivo vachida mamiriyoni mashanu pasvondo rega rega. Vati kana izvi zvikaramba zvichiitika, makambani emagetsi eEscom yekuSouth Africa neHydro Kahora Basa yekuMozambique anogona kumira kuunza magetsi munyika, izvo zvinozokonzera dambudziko rekushayikwa kwemagetsi. Zesa inotenga magetsi emamiriyoni maviri nechidimbu kubva kuMozambique nemagetsi emamiriyoni gumi nechidimbu kubva kuEscom pamwedzi wega wega. Vachifamba vanoti Zesa iri kutaura nemamwe makambani anotengesa zvinhu zvekunze kuti vabatsirwe nemari yekubhadhara magetsi kubva kunze kwenyika. Vatiwo Zesa ichawedzera uwandu hwemagetsi ainotenga kudema Emergence Power Plant kana Eskom neHCB dzikamira kuunza magetsi kuZimbabwe. Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita savamasango matambanadzo vanomirira kwekwe Central dzinoti magetsi ekudema anodhura zvakanyanya.
Saka ndiri kuti inini imimi nokuona kwenyu zvine profit here since ichiproducer 100 megawatts chete zvine profit here? Because fuel iri kupinda mahara haisi kuchajwa chijuti, and pane fuel iri kunzi kutengeswa black market iri kubva mumaparasita edu. Saka ndaichikumbira kuti mundudze ipapo.
Zesa inoshandisa mamiriyoni manomwe nechidimbu kutenga magetsi kubva kudema pamwedzi. Vachifamba vatiwo kambani yavo iri kuvandudza zvigayo zvayo zvemagetsi pamwe nekuvaka mamwe magwenya kuti nyika iwane magetsi akakwana. Vachifamba nevamwe vakuru vakuru vekambani iyi vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mamwe makambani akapiwa basa rekuvaka magwenya emagetsi haasi kuita basa sezvange zvakatarisirwa. Vapa seminzaniso kambani yeIntratech yamuzvina bhizimisi Week neuchivayo iyo yakapiwa basa rekuvaka gwenya remagetsi anoshandisa zuva kugwanda. Munemo nyaya nhengo dzekomiti iyi dzabvunzurudza vachifamba nezvinyaya yekuti ZESA yakapa kambani yeFruitful Communications basa rekushambadza mabasa ayo kunyange hazvo iine chikamu chekuburiswa kwemashoko. Vachifamba vabvuma kuti kambani iyi inove nhengo yeparamende vapsychology maziwisa yainge yapiwa basa zvisina mwero uye vakaimisa basa apo vakazviziva. Vaprosper Mutsiyami vati izvi zvinoratidza kuti muzesa mune uori.
Ndinangoda kuti CEO vatitsanangurire kuti what caused that. Manga musina capacity here sezesa kumanager PR yenyu nekumaketa zvinhu zvenyu zvamunoita. Chii chakakonzeresa izvozvo? Uye pazvakaitika ndezvipi zvamakaita kugadzirisa nyaya iyi? Zviri procedural here?
Sachigaro vecommittee Dr. Daniel Shumba vakurudzira vachifamba kuti vaone kuti mari yakapiwa kambani yeFruitful Communications yadzorwa sezvo kambani yakapiwa basa kuzesa zviri kunze kwemutemo. Kambani iyi yainge yapiwa zviuru makumi mashanu zvemadhora apo zvakazobuda pachena kuti yainge yapiwa basa zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Hurumende yeAmerica neEuropean Union vakurudzira Zimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Izvo zvinotevera kupambwa kuitwa kafiramberi uye kusungwa kwevamwe vemasangano akazvimirira vaida kuratidzira nemusi wechishanu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaPaterson Dzamara ava vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori.
Chishanu makuseni ma 1 a.m. apo takaenda kufakosi tichinoda kuti titore mumwe wakomana watinoshanda naye ziya kwenyu weFriday tainge tine kuratidziya taida kuti tiiti. Saka ni taenda kufakosi tave kubhako kuma 1 a.m. ndo patakaona mota mbiri dzakavhara mugwagwa. Pataitirawo kuti padati dzokere kumashure mota yakauya ikavhara mugwagwa nekumashure. Zvadaro pakabuda varume vazhinji vainge vakabata pfuti vasvika patanga tiri pandanga ndiri inini pamota yavo vakandibudisa ndokuzondirowawo nesimbi. Ndakazoona ndaakusungirirwa chijira kumeso kuti risaone ndizosvikawo pakutakurwa ndiendeswa mune imwe mota yemota dzanga dzakavhara road. Pane vanhu vese vatanga tinavo ini ndindakawanikwa ndichitorwa vakandiisa mota yavo.
Chii chaizvo chakaitika kwamuri?
Ndiri mota uma havana kutaura zvakawanda vangonditi ona kufunda pane zvatakaita nemukoma wako takuda kuti tikufundise nhasi zuva rako rekufundisa. Ndikangoti aiwa itai zvamunoona zvakakodzera. Saka mota yakadhraivhwa yandingade kuti pada hour kusvika tizosvika pavakasvika vachinyira. Tamira kudaro tinodavira kuti kwanga kuri kulake chiwero uyezve iniwo ndakakwanisawo kufemerudza kuti pananga ndiri panga pane mvura uyezve nokunzwa maungira yemvura. Taurirana uku kwakatora maminitsi akati kuti wamira wakandisandudzira ndichidonawo pasi ndichibuda mumota. Umwe wavo akangonditi mufanha une laki kana uchinamata namata sitere kumwari wako. Ndokubva vandibvarura hanzu hembe dzese dzandainge ndakapfeka.
Vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Paterson Dzamara vari parunhare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge havanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vanoti hapana chitsva pamashoko ava Mugabe ekuti kana vakazofunga kusiya chigaro vanoenda zvakarongeka. VaMugabe vakaudza musangano wavakaita nevakarwa hondo mukupera kwesvondo kuti kana vachikanganisa vanofanirwa kuudzwa kuti vakanganisa voenda, kwete zvekuti vanhu vanovaendera kudzinganga vachida kuti vabve pachigaro. Vamugabe vakatiwo vanofara kuti vakakwanisa kukunda vekumawirira vakaita seBritain neAmerica vaida kushandura hurumende muZimbabwe, vakatiwo vanoshishikana nekurwira chigaro chavo kuri kuitika mubato ravo reZANU PF pakati pezvikwata zveG40 neLacoste. Mukuziya nezvemashoko avamugabe, tabata vamabhenge kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Vanhu vakatora mashoko avamugabe voita sekuti mashoko achaita kuti nyika ione gotsi ravo. Zvokwadi vanhu vanorashika nekuti vamugabe mashoko iyayo vanowanzokuataura vachiita sekuti vanoruma uko vachifuridzira, nekuti rangarirai kuti pavari kutaura mashoko iyaya vari kuataura panguva iyo vazhinji kubva kumatunhu akasiyana-siyana emusangano wavo vari kutonzi vari kutoti ivo vanoda kuti vamugabe vaenderere mberi vari ivo mutungamiriri webato ravo uyezve mutungamiriri wenyika, uyezve kana kwozoitwa sarudzo muna 2018 vave ndivo muririri webato ravo. Chokwadi chiripo ndechekuti hapana chichashanduka mumusangano mavo kusvikira nyaya yekuti ndiani uchabata matomu vamugabe vasisipo yagadziriswa. Ndo nyaya huru iripo iyoyo. Saka nyangwe vakange vachingoripo, nyanya vakaramba vachingoripo vamugabe, hakuna chichashanduka mumatongerwo ari kuitwa musangano wavo kana kuti mumaitikiro ari kuita zvinhu musangano wavo, nekuti nyaya huru ndiyoyo nyaya yekuti ndiani uchaenda panyanga ivovapo.
Vamugabe vanonzi vakatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Tingati here kutambira kwavakaita kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kutambirawo zvakare kuti vari kukundikana kutonga?
Vamugabe chaivo kutambira kuti vangatoti kunyatsombaitambira kuti vari kukundikana kutonga. Mukanzwa vamugabe vachitaura nyaya yekuti hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzeupfumi, hamhenazvo vabengenutsawo nekuti vamugabe vanotoita sekuti vanotonga nyika yavasingagari mukati mayo. Mukanzwa vachibvuma kuti nyika yagwadama, kutsvaga kuti hapana angavabatsirawo here.
Ko, mashoko avo ekuti vakakurira Britain neAmerica
takanzwa tinhasi here mashoko iyayo? Takanzwa kuchinana Blair nana George Bush pakaazingatichanisi nhasi kuti nhasi ndopozoti ndakunda Britain ndakunda America. Saka kukunda chii paichii chachinja kumutemo weBritain kuZimbabwe? Hapana.
Avanga vari vaJoe Mabhenge, nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachionana zvokufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhepe kweAfrica, vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chemauto eJapan chasvika muSouth Sudan kunobatana nemauto eUnited Nations anochengetedza runyararo. Aya ndiwo mauto ekutanga eJapan ekunoshandira kunze kwenyika nechinangwa chekushandisa chisimba mukati memakore makumi manomwe kubva papera hondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Chikwata chemauto anosvika mazana matatu nemakumi mashanu ichi chiri kutsiwa chimwe chikwata chemauto enyika iyi aive pasi peUnited Nations muSouth Sudan asi asingabvumidzwi kushandisa chisimba. Mukutarisira mberi zuva reWorld AIDS Day musi waSvita 1, ongororo itsva inoratidza kuti vanhu vakawanda vane utachiwana weHIV vave kukwanisa kuwana mishonga kudarika kare, izvo zvaive kukonzerawo ndufu shoma kubva kuzvirwere zvine chekuita neAIDS mupasi rose. Gwaro resangano reUNAIDS rinoti vanhu vanodarika zvishoma miriyoni vakafa kubva kuzvirwere zvine chekuita neAIDS gore rapera, zvichienzaniswa neuwandu hwakapetwa kaviri hwevanhu vakafa mumakore gumi adarika. Iko zvino tichikuendesa kuna Mavelas Muhlanganya wewe Studio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yesarudzo neutongo hwejekerere.
Hurumende yeAmerica iri kubatana nenyika dziri kumabuda zuva kweAfrica dzakaita seKenya neJibuti mukurwisa vanopfurikidza mwero. Vanotungamira urongwa uhu muhurumende yeAmerica kana kuti United States Deputy Coordinator vaMichael Ortiz vakasangana nedzihurumende nevemasangano akazvimirira oga vari kurwisa vanopfurikidza mwero ava. Musangano wekuzeya kurwisa. Musangano wekuzeya kurwisa vanopfurikidza mwero uyu wakaitirwa kuKenya. Vaotis vaudza musangano uyu kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kukurudzira mushandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira mukurwisa vanopfurikidza mwero ava. America inoti nyika idzi dzinofanira kungwarira nyaya yekuti internet iri kushandiswa nevanopfurikidza mwero kunyengera vechidiki kuti vaite mabasa eugandanga. Mukuumba mubatanidzwa pakati penharaunda nedzihurumende mukurwisa vanopfurikidza mwero, America yaumba homwe yemari inosvika mamiriyoni manomwe nechidimbu. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa vanopfurikidza mwero muAfrica. Maverengerwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Mhemberero yekutora mukombe weLeague yanga yakarongwa nevatsigiri veCaps United yambomiswa kwete nekuda kwavo. Kunyange hazvo Caps United nezuro yakarova ngezi Platinum Stars 1-0, mhemberero yavo yakakanganiswa neFC Platinum iyo yakadambura Highlanders 3-0 ndokuramba ichikwikwidzana neMagreen Machine pamukombe weCastellaga Premier Soccer League. Magreen Machine aitarisira kutora mukombe nekurova ngezi Platinum Stars vachitarisirawo panguva imwe chete yokuti FC Platinum yaiita mangange kana kurohwa neHighlanders izvo zvakaramba kuitika. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvii chaizvo zvakaitika.
Kwasara mutambo mumwe chete, zvikwata zviviri izvi zvasiyana nemapoints maviri chete. Caps United ine mapoints 66, FC Platinum ichitevera nemapoints 56. Makundano aya ari kupera svondo rino apo Caps United iri kusangana nechapungu kuAscott Stadium panguva imwe cheteyo. Kugona kunenge kudada iri kutamba necholocho Pirates kuruveve. Mitambo iyi yakaoma zvikuru sezvo chapungu necholocho Pirates dziri kurwira kuramba dziri muPremier Soccer League mwaka unotevera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondirai Ndiraya anoti makundano aya asvika pakaoma, asi semaonero ake Caps United iri pamberi zvishoma.
Mutambo uchiripo ndikuononga pachine mangange, asi Caps United sezvo iri pamusoro nezvi nemapoints mairi zvinorevai kuti izvo iwo ndo vari pa driving seat.
Mutambi weCaps United Ronald Pfumbidzai anoti mumitambo yekugumisira iyi havasi kuzotarisa kuti FC Platinum yatamba sei, asi vachaona kuti vaita zvavanotarisirwa zvekurova chapungu.
Chasara apa tofana kuona last game redu. Hatina basi nemadzadzi vamwe team, tofana kuzvitira nemagames edu isu chete. Saka game rechapungu tofana kutora 3 points.
Mimwe mitambo yemuPremier Soccer League yakapira seizvi. Triangle 0, Dynamos 1. Cholocho Pirates 1, Bulawayo City 2. Mutare City 2, Harare City 2. Chicken Inn 1, Border Strikers 0. Wange 0, Chapungu 0, neZPC Kariba 0, Haumaim 0. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chevanhukadzi chemaMighty Warriors chakatanga makundano acho eAfrica Women's Cup of Nations zvakanaka mushure mekuita mangange 0-0 neSouth Africa. Mamite Warriors anofarira kukunda Egypt mangwana kuti vasimbise mukana wavo wekusvika masemifinari emakundano aya. Mutambo weZimbabwe kugumisira mugungano iri uriko musi wechishanu neCameroon. Mune imwewo nyaya, veZimbabwe Football Association vamisa basa sachigaro weCapes United vaLouis Uriri avo vari kupomerwa mhosva yekushevedzera musangano wezvikwata zvePSL usina kutenderwa neveZifa. VaUriri vanonzi vakashevedzera musangano uyu musi wa29 Gumiguru, apo vanonzi vakafurira zvikwata zvenhabvu yepamusoro izvi kuramba chisungo cheZifa Assembly chekuti muPremier Soccer League mubude zvikwata zvina. Gwaro rabva kuZifa rinoti kutanga nhasi uno vaUriri havachatenderwi kuva nechekuita nezvemutambo wenhabvu muZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaUriri kuti vanoti chii nezvenyaya iyi. Svondo rapera veZifa vakamisa basa sachigaro wePremier Soccer League vaPeter Dube pamwe naChief Executive Officer weHighlanders vaDumiso Gumede vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Veruzhinji muHarare vanoti havasi kufara nezvave kuitwa nevezvimwe zvitoro zviri kuvamanikidza kutenga nemari chete, kwete kushandisa makadhi ekumabhanga kana kuti maATM cards. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Zvimwe zvitoro zvinonzi zvaakumanikidza vatengi kuti vashandise mari kutenga zvimwe zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, kwete kushandisa makadhi ekubhanga kana dzimwe nzira dzakaita seEcoCash. Mumwe mugari wemuHarare amaita kudzwa dzumbunu vati dambudziko iri rafararira nezvitoro zvakawanda zvavanoti zviri kukonzera kuti vashaye zvekuita, sezvo vanhu vazhinji vangavorarama nekushandisa makadhi ekubhanga kana kubhadhara neEcoCash sezvo mari iri kushayikwa kumabhanga.
Nyaya yekuti manufacturers ari kuda cash ndinoiona iri paviri, because at the end of the day it's really not fair on our side, because ezvinezvinhu zvese zvaango zvekuswipe. Hapana ari kumbowana cash, tatangojera kuti kaswipe, at least unoswipa mafuta ako, upfu wako, you go home then cook. But kune rimwe divi pamwe pavari zvakavanakira, because hakuna kwarumbowana cash, they need to pay my workers avo, they also need to buy whatever raw materials they use to make that cooking oil. So whichever way zvakangonaka, plus pamwe zvikadaro vanhu vakanyatsoonawo kuomerwa, vachaita plan yekuti vaunotogadzisa senyika yavo, nekuti munhu wese aomerwa. Isu tiri kutenga ari kutengesa wacho namanufacturer wacho.
Asa mai Winnet Basera vanoti ivo semunhu ave pamudyandigere zviri kuvaomera kuti vanzi vasashandise makadhi ekubhanga pakutenga zvimwe zvinhu muzvitoro.
Hazvinonyatsomira zvakanasisi mapensioneer akatikuti amudzikane nemari dzedu.
Asi muzvare kudzai chaparadza vatiwo kunyange hazvo iri riri dambudziko kuvatengi vezvitoro vanenge vachidawo kubhadhara vashandi nemari yacho. Saka zvakakoshawo kuti veruzhinji vashandise musvo wemari pakutenga.
Ini ndoona sokunge zvinhu zvitori raiti. Ngavatoramba vachitodaro nemhaka yekuti iyi government yedu iyi iriuda kuintroducea mari isina chainotenga anywhere else except muZimbabwe. Ivo vari kuona sokunge hazvinhu zvakanaka, asi ndoona sokunge hazvishande, nekuti ivo vanotengesa mafuta aya vane zvinhu zvavanogadzirisa zvimwe zvacho zvavanoda kutenga kubva kunze kwenyika.
Vamwe vakuru vakuru mune zvimwe zvitoro zvashanyirwa neStudio 7 zvakaita seSpa yekuMaybelline pamwe neOK Zimbabwe yekuGreencroft varamba kutaura nezvenyaya iyi, vachiti havabvumidzwe kutaura pamhepo nevakuru vavo. Kunyange hazvo varamba kutaura, zvinyorwa zvanga zvakanamatidzwa muzvitoro izvi zvanga zvichiti vanhu vanofanira kutenga nemari chaiyo, kwete makadhi, sezvo kwavanohodha kuchidiwa musvo wemari. Umwe mushandi pane imwe kambani inogadzira mafuta iri muHarare uyo aramba kudomwa nezita Ati imwe yemichina yavanoshandisa pakusvina mafuta ekubikisa inoda kutengerwa zvinhu kana kuti mapats kubva kunze kwenyika, saka zviri kuvatorera nguva yakareba kuti vawane mvumo yekuburitsa mari iyi kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tinotenda Chiripasi. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekunetsana kuri mubato ravo nezvechigaro chavo, asi kune rimwe divi mamwe matunhu achiti ngavarambe vari panyanga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyadzo zveupfumi munyika kwasiya muri zhinji dziri panyanga dzamushore, kunyanya munyadzo zveutano. Asi kuna mai Wina Armando namwe yavo yakanyanyisa, sezvo vaine vana vanorarama neusope avanoda zvinhu zvizhinji mukurarama kwavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Amai Armando vane vana vatatu, asi vaviri vacho kupesera vakaberekwa vaine usope. Vana vanosanganawo nematambudziko ekutarisirwa pasi nevamwe, zvinova zvinoodza mwoyo waamai Armando. Amai Armando vakasiyiwa nemurume wavo mushure mekubatsirwa vana vasope ava. Vanoti zvinhu zvakaoma kumunhukadzi kuti akwanise kuchengeta vana ari ega. Wina Armando ane makore 14 uye akaberekwa aine usope. Mwana uyu akatanga kubuda bundu padama ari mugiredhi yechina. Bundu iri rinoda kuchekwa, asi nekushaya mari kwamai vake, Wina uyu atove mufomu yekutanga anoti bundu iri riri kuramba richikura.
Bundu rakabuda ndiri grade 5 second term, rokuita richikura.
Amai vaWina uyu anoda kuzoita mukoti kana apedza chikoro vanoti vakatoyambirwa nana chiremba kuti vakasakurumidzira kurapwa bundu iri rinogona kuzopedzisira chave chirwere chegomarara.
Uyu mwana wangu ichallenge yanaye ndeye op. Anzi aoparetwe pasaidi papa bundu iri bviswe, anzi rotozokonzera rikaramba rakadai rakatonzi rakatononoka kuoparetwa. Aitonzi angadai akatobviswa kudhara, anzi rozokonzera skin cancer. Saka mari ndo yandisina yekuti aenda anooparetwa kuHarare Hospital kwacho ikoko.
Amai Armando vanotiwo kuondomoka kweupfumi hwenyika kwawedzera matambudziko evabereki vane vana vasope. Vanoti upenyu hwavo ndehwe hwako mukwaku, izvo zvinoita kuti dzimwe nguva vatadze kutengera vanasikana vavo vaviri vane usope mafuta anodikanwa anobatsira kudzivirira zvirwere zvegomarara.
Plus my uniform yechikoro andondinetsa kuti aende kupi, aende kuchikoro school fees kana malotions chavo mama apa mwanatomboto ndinetsa malotions.
Amai Armando vakaudzawo Studio 7 kuti pamusoro peurombo vane dambudziko zvakare rekusatambirwa munharaunda yavo. Vanoti vanhu vazhinji havasati vatambira pamwe nekunyatsonzwisisa nyaya dzeusope.
Ndingati dambudziko ratinosangana naro nevana veda pokugara ndio pamwe pakanyanya tikoshei. Plus vamwe havanyatsozvitambira nevana vedivava. Ndingati kana kwandakaroorwa kwacho zvinonyatsotambirika zvakanaka, nokuti pandakaita second born yangu mabino ndiyo second born, first born black. Havana mbonyatsozvitambira chaizvo chaizvo. Zvoti nyangwe murume wangu akamboda kumbotoenda side remaparents ake, but akambozoita zvokukanzeriwa navamwe vake nobva ambozoita vanga adzoka. Pandakazoita wechitiri akatobva atozoenda.
Izvi zvatsigirwawo naWina uyo anoti kusiyana kwake nevamwe vana kunokonzera kuti ashungurudzwe kuchikoro.
Nandiri kuchikoro. Vamwe vanondishungurudza. Apa undishungurudza ipapo nombosvitsa vakudzwa mberi kwangu kana headmaster. Vomboona zvekuita nevanhu ivavo asi iko zvino varingoramba vachingoenderera. Vamwe vanonditi musopi kana ngondibvisa heti.
Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Patricia Modadigwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Semazuva ose anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.